mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 7 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisa kuwa nesu mchurungwa chedu cha nasi. Ini ndini Tanuno Kawande, ndiri mu Washington DC, ndi chiti ezi no izuri mchurungwa cha nasi. Vanu vafane chirwere che COVID-19 mu Zimbabwe, vave maza na maviri ne vasere 208.
Tinoona kuti kwa zvino vanhu vazhinji vakukwanisa kuti vataure kubato ripi kubayira nezvekutomba kwenyika. Iyo vanhu vemapato ikoko
vachigiri vezanu PF vanoti zvinhu munyika zvave nani kubva zvakabviswa vamugabe pautungamiri.
Nguva yamugabe taibvumirwa kunoratidzira maito zara mumugwagwa muchiratidzira pasina kumbunyikidzwa pasina kuita sei. Iko zvinezvi hakusisina kodzero iyoyo. Mukapinda mumugwagwa muchiratidzira munotourayiwa sezvatakaona zvichiitika muna August 1 vanhu vakapondwa tichiona.
Asi MDC Alliance inotiwo nyika yave pakaipisisa kubva pautongi hwavamugabe. Botswana inoti ichashandisa usachigaro hwekomiti yeSADC organ on politics kuratidza nyika dzemuSADC utongi hwejekerere nekukosha kwakaita kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vanoita mazana maviri nevasere 208 zvichitevera kufa kweumwe munhu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvive zana negumi nevatanhatu 7116. Nezuro vanhu vanoita zana nemakumi matatu nevapfumbamwe 139 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vanhu vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevapfumbamwe 39 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine makumi maviri evanhu vafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevatatu 5373. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita miriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri ane makumi mapfumbamwe nerimwe nemazana manomwe ane makumi maviri nevana 1,291,724. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi matatu nechimwe nemakumi mashanu nevatanhatu 31,056. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi matatu 1,031,453. Nezuro svondo takasvitsa gore kubva zvashaya vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vanoshora vamugabe vachiti kunyange havo vakaita zvimwe zvinhu zvakawanda zvakanaka zvizhinji vakazokanganisa mabasa avo nekusada kushorwa kuchorwa kwekodzero dzevanhu uye kushandisa mauto nemapurisa mukushungurudza vanhu. Vanhu vane maonero akasiyana-siyana asi vachiti nyika yasvika pakaipisisa uye kuchorwa kwekodzero dzevanhu kwanyanya. Sachi gara vya ZANU PF mu North America va Regis Charumbira vanoti nyika yave nani pane zvakange iri vamugabe vachitonga asi vachiti vamugabe vacharangarirwa nebasa guru ravakaita munyaya dzezvedzidzo.
Musauko uripo zvikuru zvakanyanya nekuti tiri kuona sekuti hurumende yavamugabe vanhu vanga vasina kunyanya kusununguka zvakanyaka maererano nekune freedom of speech, freedom of association and freedom of belonging. Saka tinoona sekuti iko zvino vanhu vazhinji vakukwanisa kuti vataure kubato ripi maererano nezvekutonga kwenyika. Riyo vanhu vekumapato ikoko especially kuna opposition tiri kuona kuti vakapiwa freedom navamunangagwa yokuita zvese zvavanenge vachida pasina kunyanya kudzvanyirirwa kwaitwa vanhu nguva yavamugabe. Chirikupikwa chikanu choko chisina kungochinja ndechekuti mutemo wenyika, bumbiro remutemo nemitemo yemunyika medu haina kuchinja nokuti iyo haichinji, inochinjwa neconstitution. Asi mafreedoms evanhu vanhu vakapiwa kuti vaitewo mafreedoms avo.
Muchidimbu imimi munoona sekuti nyika yava pari nani here kupfuura payakanga iri vamugabe vachitonga?
Yes. Zvakanyaro zvokuti vamugabe pavanga varipo takatine zvikwereti kunonzi kuinternational monetary fund, takatine zvikwereti kuna World Bank, takatine zvikwereti zvakawandisa. Izvi zvinotarisa nyaya yemasanction vamunangagwa pavakapinda nyaya yanga iri kwanga iri yokugadzirisa kuti tikwanise kuzvidzana nedzimwe nyika iya vanoti reengagement neengagement iyayo. Yanga isipo panguva yamugabe here? Panguva yamugabe vamugabe vaiti keep my Zimbabwe. Saka tiona vamunangagwa vakatenderera nyika yose nekuun kuvachiinda vachitaura kuti Zimbabwe is open for business, vanhu yamuinveste muzimbabwe. But tiri kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvataifanira kugadzirisa panika nyaya dzemasanction. Saka yes, vamunangagwa vakapinda vakagadzara zvikwati zvese. Izvi zvinhu zvokuti kana mukatarisa vagova matanga vakazvitaura tem secretary wekufinance vakataura vakati zvikwereti tatiri muishi kubhadhara zvikwereti, zvikwereti zvatinazvo outside Zimbabwe zvavashoma. Minda yedu iya yakatipa masanctions vapiwa minda yacho. Saka yes, vamunangagwa vaita madevelopments akawanda. Rambai muchitarisa muchiverenga muchaona kuti zvinhu zvavari kuitira Zimbabwe zvichabatira nyika mangwana.
Chamunorangarira zvikuru pamusoro pavamugabe ndechipi?
Vamugabe tinovatenda, ndibaba vezimbabwe yedu. Vamugabe vakaita kuti zvikoro zvivakwe mumatunhu ese muzimbabwe dzese, uye kuti utamiri hwavamugabe hwavirwe kupromota izvi kuvanhu, kupromota vanhu vatema kuti vakwanise kuvawo neupfumi munyika yavo yezimbabwe. Zvotitenda kuti zvavakatisira nhaka yekuti nhaka iyoyo inhaka yekuti haigoni kuti ibviswe pana vamugabe, ndivo vakatipa nhaka iyoyo.
Vacharindira nhumwa dzomutungamiri wesouth africa Cyril Ramaphosa dziri kusvika muzimbabwe mangwana. Imimi sebato rezanu pf chii chamunoda kuona chichiitwa nenhumwa idzi? Chii chamunotarisira?
Vahwande zvinoitikando zvekuti kana mumushara mukanzi vaenzi vakakumbira kuti vakuuyawo kumusha kwenyu hativarambidze, ndo heritage yedu semazimbabwe. Kunyange tisingazivi zvavanoda kuzotaura, kunyange tichiziva tinoti huyai. Kana vakatotiudza kuti vanoda kutaura nezvenyaya dzechi, tinoti huyai tigare pasi tikurukure, nokuti takavakidzana vaenzi vedu. Saka nhuma dzava Ramaphosa idzi nesu tinozvidzana isingeri zano pf inozvidzana neanc. Saka tinotokurudzira kuti kana vachida kuuya ngavauye tigare pasi tinzwe kuti zvavaroda kuti pakurira ndezvei.
Avo vange vari sachigaro wezanu pf munorth america vaRegis Charumbira vari parunhare kucanada nestudio 7. Tabatavo sachigaro weMDC Alliance munorth america vatawanda dzokora avo vanoti vamugabe vakaondonga nyika uye vakatadza kuteerera zvaitaurwa nevanhu veruzhinji vachityora kodzero dzavo, asi vadzokora vanobvumawo mashoko ekuti vamugabe vakaita zvakanaka chose munyaya dzezvedzidzo, vachiti mutungamiri aripo iko zvino vaEmerson Mnangagwa havagoni kutungamira sekuyambirwa kwakaitwa vanhu navamugabe pavakabviswa pautungamiri.
Vamugabe vakasiya nyika iri muchipatara, asi pari zvino yatova kumakuva. Saka ndokuchinja kwacho ikoko, hapana chachinja chatinoona chai chatinokwanisa kutaura, asi kutoti tatonyanya kudzika kumawere kupfuura patanga tiri. tikatarisa isu muna 2017 unemployment rate yanga iri pa 35% iko zvinezvi yapa 85% muna 2017 zvakare vamugabe vachiripo inflation rate yedu iri kunzi yanga iri pa 13% iko zvinezvi yapa 319% kunyango zvazvo vekunze vachitaura kuti iri pa 800% totarisawo nyaya yekuratidzira iyi nguva yamugabe taibvumirwa kunoratidzira maitozara mumugwagwa muchiratidzira pasina kumbunyikidzwa pasina kuita sei iko zvinezvi hakusisina kodzero iyoyo mukapinda mugwagwa muchiratidzira munotourayiwa sezvatakaona zvichiitika muna August 1 vanhu vakapondwa tichiona tinoonawo zvakare vanhu vari kusungwa nekurohwa zvakaipisisa vanhu vari kufira muzvipatara munhu akataura kuti ndiri kurwara haachabvumirwa pakuenda kunorapwa saka tiri kuona kuti kodzero dzevanhu muzimbabwe hatichatevedzerwe sekutevedzera kwadzaitomboitwa zvishoma izvozvo navamugabe chotarisawo zvakare kumadzimai takaona tiri kuona madzimai vakawanda vari kubhinywa vari kurohwa nevatinoti masoja kana mapurisa anofanira kunge achitovabatsira panguva yakapinda vamunangagwa
chamunonyatsorangarira pana vamugabe ndechipi
zvakashata zvavakaitwa vamugabe zviriko zvakawandisa ndo vakatanga kuondonga nyika hatingavaregerere ipapo panyaya idzodzo dzekudzvanyirira mapato anopikisa vaidzvanyiriravo chaizvo tichitovati isusu munhu akashata dambudziko ravo iko zvino nderekuti vakatozotisiyira munhu akashatisisa kupfuura ivo totarisa pane zvinhu zvatingati zvakanaka hatingaregi kutaura nyaya yefundo vamugabe vakambogonawo panguva yavakagona panyaya yefundo tozotarisa mashoko avakatiudza vaakuenda vakataura ivo vakati vamunangagwa vatora nyika ava havagone zvekutungamirira vanoda zvekutungamirirwa ende taakuona kuti mashoko avamugabe avakataura iwayo ndeechokwadi mashoko avamugabe vakataurawo zvakare vachiti muchachema navamunangagwa vatora nyika ava muchandifunga saka iko zvino tiri kuona vanhu vazhinji vaakutotaura kuti vanhu nyika yange iri pari nani kunyange zvazvo tainhonga sosve nemuromo tasi tainge tiri kutori pari nani navamugabe pane patava navamunangagwa
mangwana chipiri nhumwa dzavasiro Ramaphosa mutungamiri wesouth africa dziri kutarisirwa kusvika muzimbabwe kuzoita hurukuro pamusoro pezviri kunetsa nyika chii chamunoda kuona chichiitwa nenhumwa idzi
isu totarisira kuti nhumwa idzi dzisaite sezvakaita dzimwe dziya dzakambouya mwedzi wakapera ngavataure nevezanupf hazvina kuipa asi ngavabvewo voenda vonotaura nevemapato mamwe ari muzimbabwe vonoonawo muonero wakasiyana nevavanenge vapiwa nevezanupf ngavati ngavanoona vachamisa kumdc alliance votaurawo vamwe vemapato anopikisa voenda kune vanhu vakasungwa vanhu vakaita sana hopo chimono ngavaende vanoonekwa nevamwe vakabhinywa vasikana vatatu vemdc vaya nanatawanda mucheyiwa kubhuruwayo vanhu ivava vanofanira kuti vaonekwe vatsanangure nhunha dzavo vatsanangurire mabatirwo avakaitwa pavaibhinywa pavaipondwa pavairohwa vanhu havayatonzwisisa kuti chii chiri kuitika muzimbabwe totarisirawo kuti vachasangana nevanhu vanoita vakaita sevezctu vashandi maticha nevamwewo vanenge vakazvimirira macivic societies kuti vanyatsoona muono chaiwo unenge uchitaridza zvese zviri kuitika munyika
avo vange vari sachigaro wemdc alliance munorth america vatawanda dzokora vari parunhare kunorth jakarta muno muamerica nestudio 7 Botswana inoti iri kutora mukana we usachogara we committee yema kurukota SADC organ on politics senzira yokura dzimwe nyika dzimusadak utongi hwejekerere uye kukosha kwakaita nyaya dzokuchengetedzwa kodzero dzevanhu. Shingrai Madondo anochipa nyaya iyi.
Gurukota rinona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muBotswana Dr. Lemogang Kwape avo vakabata matome usachikaru weSADC Ministerial Committee of the Organ on Politics vakaudza dare reparamende nezviro kuti vari kugamuchira basa iri nemaoko maviri nechinangwa chekudzidzisa uye kuratidza dzimwe nyika mudunhu reSADC kutongiwa jekerere uye kuchengetedzwa kukodzero dzevanhu.
We take this assignment as a call to uphold
Botswana iri kutora usachigaro weSADC organ on politics, defense and security cooperation semukana wekuvandudza nekukurudzira utongi wejekerere mudunhu reSADC senzira yekuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza upfumi muvanhu.
Dr. Kwape vakati nyika yavo iri kutarisira kuti ichashanda zvakanaka neZimbabwe sezvo yange iri iyo yange yakabata matomi ya usachigaro uhu uye neSouth Africa inotarisirwa kutora usachigaro uhu muna Nyamavhuvhu gore rino uya.
The current composition of the troika is Botswana as the chair, Zimbabwe as the outgoing chair.
Botswana ichashanda nenyika yeZimbabwe iyo yakatipa matomu aya pamwe chete nenyika yeSouth Africa sezvo vari ivo vari kutarisirwa kutora usachigaro uhu kana kotoro yedu yapera.
Botswana iyo ine mavhiki maviri yapiwa usachigaro uhu kubva kuZimbabwe iri kutarisirwa kubuda nezvisungo zvine mutsindo nechimbi chimbi mukugadzirisa matambudziko akasiyana siyana munyika dzinoti Zimbabwe, Mozambique, Madagascar, Democratic Republic of Congo uye Lesotho. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vade vamavhinga vanoti Botswana yakatarisana nebasa guru kwazvo rekugadzirisa matambudziko eZimbabwe sezvaiitwa nenyika iyi kudhara.
Mutungamiri wenyika yeBotswana Dr. Masisi vane basa guru kwazvo uye zvemukana wakanaka wekubatsira kuti kuchamhembe kweAfrica kuve nekugadzikana. Fana kuti tione vachitungamidza nyika yeZimbabwe kugadzirisa dambudziko guru ririmo rekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemhirizhonga nekusawirirana pakati pemapoka makuru ezvematongerwo enyika muZimbabwe. Tinovimba kuti Botswana ichamira semamiriro yaisimboita kare.
Asi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vaudza Studio 7 parunare kuti Botswana ichasangana nezvimhingamupini zvakavanda mukuedza kwanyo kugadzirisa matambudziko ari mune dzimwe nyika dzemuSADC.
Kuti pane zvavari kuita vachituma nhume vachiita zvavari kuita asi pasina chinooneka chiri kuitika kunenge kuri kuti SADC iri kumirira kudzivirira kwatingati pachirungu kuprotekta ivo vari kutonga kwete kudzivirira vari kubhinywa.
Vambofana vati Zimbabwe ichaita zvese zvainogona mukudzivirira Botswana neSouth Africa mukugadzirisa gakawa riri munyika. Kunyange hazvo mutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa vari kutarisirwa kutumira nhumwa dzebato ravo reAfrican National Congress kuZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano wePolitical Actors Dialogue kuti muZimbabwe hamuna matambudziko angade kuti dzimwe nyika dzipindire kunze kwedambudziko reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Musande meo mune nyaya pamusoro penhumwa gumi dzemutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa dzinotarisirwa kusvika munyika mangwana chipiri. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekuurawa kwevapfumi vaviri vanofungidzirwa kuti ndivo vakauraya umwe musoja nemusi wemugovera. Sunday News rinoti kambani yeZupco iri kushanda pamwe chete nebazi rezvedzidzo kuti iise parutivi mabhazi achashandiswa nevarayiridzi nevadzidzi panovhurwa zvikoro svondo rinouya. Mudaily News mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vari kukurudzira sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC kuti ritungamire mukugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe, vachiti sangano iri rinofanirwa kubatsira mukuunza hurukuro munyika iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadini Studio 7 nukukwasai uchose ana junga kandemiri vese tunukukwasai kwa Amerika iku kondi minunatipa nyuzi zinunakiza ngilipunu zangu pa Botswana pa tiripo haa tungo rarama tungo darularo tungo mirra kuti maboda kana vuru watu mwendo watu mwzikira tumuona muri haa sinu zese ziri right asi kumusha uko ndabao nizikuita mponti ngari beru haisi mariu ma newspaper.
Hey, magadini wa Shamari Studio 7, ndokuwa saini mfaro, ndini Bridget Chikata, ndirikuno Johan Speak. Kandi chidogo mbo bato ninyo irwitika mbato riduri MDC. Kandi chidogo mbiro vunza kutiko isusu wa voti, kwa zire edu, tinumangare epi kwa zire edu, let's say, zirwita na toko zani kupezo kubudisa ma MP, aka vote kwa nene ni wano, echida ku replace ni au, isusu kwa zire edu ma voters, kune wano ziyo oru kunzo kuti, ma voters wano claim epi kesi yao, kandichida usungisa zeki, tinuita say isu, suma supporters ni MDC Alliance, tinuita say inoguti, aturuku chikwere wako zero zidu. Saka ndani chida kukumbiro kubunza kunewe so anuzio kuchi jino famba sei uone kwa na maloyaz kana chichi kutitino sungisa sei zeki inoona neze chini neze na elections. Nuguti aka votera MDC Alliance ika wina. Saka isusu kudredi ili pabika na ili kuchoro kwa tinumangare pi tinuita sei procedure iche kamira sei kutitone kusanya edu kumata.
Magadiko pa Studio 7 apo muri seise ana jo ana mukoma jonga na mukoma tanono kakawande muno muZimbabwe tafane namo tatambura tushaya kutoita sei Zimbabwe muno mutibatsireyo tata kupera chako chaiko zvikutosha kuti tidika na pane dzimwe nyika dzinengwasa kuti batsirawo ii honde tatasana nayo hondore papa ingati nzara ii.
Makadi iwa Shamarari Studio 7. Ingino itwa Allen Mapak, ndri South Africa. Kumbira hawa kuti, mbonsa mashu kwa nga wade hawa, kwa kwandari kumbira wade hawa, kwa kuna hawa mnanga kuti. Kwa wano tamuzere kwa wanawezi mbao, kwa wadi mgota ura na wacha mingisa wata haka. Wata ura na raka naka. Sa wano ita so kukwela wajida kuputa ya mjizi ya lezi na kupi, rana mwanzo. Andi zo suno waka nika. Kuchaka kuti nika isa gazikana. Kwa wakwanisa kukuta ura na wane wangu. Anunga wano wangu inga wano. Tunga wana nisi kwa kutosi. Kuchanya kushata tiko. Kuchanya kubata wano, wano warugu urawa, wano warugu sungu wa sinaka na mwoswa. Nunguda kukuti wa support ili MDC. Gawata urilani, si munu mkuru. Munu mkuru. Asa ita sauti mwana na chinyenge kubane, si mwendu mwore zibusewe kwa kiwana mkwadi wa ndora sina basa. Munu mkuru. Taka mtendera, asinda pa jigaru, pa jibwa mugabe, tika sonunguka wali katukudawa chache, taurani wano chakanaka. Asa huto tanga sukuru wa wano, kusunga wano, sino ugazwa surikiti kinesho. Sisi ya umasho kwa nkwa ama uwe president uwe, uwe kukotu, president uwe wano, chami mfiti, satiwa.
Halo, pa Studio 7. Ah, hizo na umbota urozo angu. Ndivakomana veZANU PF vanoti tinokona kutungamirira munyika hamuna dambudziko. Manga musina dambudziko, ingadai meishanda mari dzakawanda muhlobo nemuhlobo. Kuramba hake munangagwa kuti munyika hamuna dambudziko. Munyika mune dambudziko rakakura maningi. Mune dambudziko rakakura maningi. Unoshandisa mari dzobva dzombozwi idzi hadzichadiwi, dzobva dzozwi dzodiwa. Azvirevi uye hamuna vanhu vangauya koita mabhizinesi mukuchinja chinja mutengo zviro mangwana zvachicha zvadai mangwana zvachicha zvadai. Vanhu vasatambudzika zvavo ngenyaya inoreketwa yemapurazi. Kubata vanhu kumeso. Hakuna ZANU PF inotora minda kudzorera kuvarungu. Nyepa, nyepa. Sitozotenda zvaitika. Havazvireketa zvinezvika. Vanomirira 2023. Maona mani. Vanomirira 2023 vozokambena ndizvo. Hakuna ZANU PF. Ugwana tendai biti vamwe itotambudzika. ZANU PF yodo kupa vanhu varungu kudzorera vanhu munda. Kunyepa, kunyepa. Ndozvadai bada hangu kureketa kuti ZANU PF inonyepa zvisingaiti kubatisa vanhu kumeso kudai. Ona. kwarisa vanhu mumeso inombo vhiringa vhiringa kazvinezvi kuti vanhu veichiti zano yadai zano yadai toenda kumaelection parapa munozozvizwa bai zvendinoreketa zvinezvi hakuna murungu unombopuwazve munda munodzorerwa munda muno takazviona isusu pane vamwe vakapinda padzimba dzevarungu maona maichi unono tinavo vanhu vakaenda kovhuta dzimba dzevarungu vogara teitozwa kuti ha murungu azouya murungu azouya kwani kunyepa vanonga veinyepa nyepa nyepa
dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
tenderana nemwisawira zvatave kuona mazuva ano mutoro mukuru chaizvo Leonard Karikoga Shakata nekambo kake upenyu mutoro vatereri tichakuunzirai chikamu chezviri kuitika muAmerica mangwana sezvo nguva yedu yapera tombotarisazve zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vanoita 200,208 Botswana inoti ichashandisa usachigaro hwekomiti yeSADC organ on politics kuratidza nyika dzemuSADC utongi hwejekerere nekukosha kwakaita kodzero dzevanhu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka